iri mumanikaland vanhu vafara town yose iri kufara vanhu vabva kumativi mana eprovhinsi yese Chipinge nevamwewo vabva kuchimanimani tinovatenda vakwanisa kubuda mumatambudziko avanga vari Nyanga Mutasa kwese vabva vafara vapembera kuona president wavo vapembera kuona leadership yavo vafara congress yedu iri kutanga nokuwanda kwaita vanhu kuuya vaprocesses achachatora nguva kuita achange achida kuti tiitaridze patience tiitaridze runyararo tinyadzise vaya vanenge vachida kuti zvinhu zvisabudirira vaya vanenge vachida kuti zvimire nunzva tunzva nenzira tine dziripovo asi tinodzikunda
tingatarisire kuti zvinenge zvabuda musarudzo dzekutsvaga vanonokwikwidza kucongress zvingabuda nguvai
zvichabuda mangwana makuseni tichatarisira kuti vanhu vachatanga kuvhota vatotanga kuvhota madzimai nemayouth vachavhota tofunga for the next 2 to 3 hours then main wing yozovhota then tozoannounce anenge akunda pakupera kwemavhoti iwawo
tiri kunzwawo kuti pane mumwe ari kuzviti nhengo yebato renyu akaenda kumatare achiti munofanira kumira kusarudza vatungamiri ava nekuti mazuva ekuita kongresi asati akwana zviri kufamba sei
dare hari maneji mapolitical party hakuna munhu anoenda kudare kuti titarisire zvichaitika tiri kuita kongresi yedu anenge akanyunyuta anenge ane zvaanoda kusimudzira anouya kukongresi otaura igore rechi5 hatingapfuuri gore rechi5 tisina kuita congress kana une chigumbu tine maprocedure tinotambira zvigumbu kuno ukada kumanya uko nekokoko uchiti uchatsvaga tichangokusiya uri ikoko chitima cherusununguko chichiinda mberi uyo ari kuti aenda kubatare handisi kuti nhengo yedu nhengo dzedu tiri kusangana nadzo kumaprovhinsi apo nepapo ndo kunotongwa nyaya dzeMDC ndo kunotongwa nyaya dzeshanduko tiri bato revatsvene hatirambi tichiinda kumudzimu kana kunoshopera kune mamwe matare atisingazivi tinofamba mugwara rechija ratakasiyirwa navamogen tsvangirai